This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chikunguru 13 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pastor Ivan Mawarire avakazvipira kumapurisa nezuro vachibva vasungwa vave kupomerwa mhosva yakakomba yekuda kutyora bumbiro remitemo yenyika nekukurudzira kupidigurwa kwehurumende. Vamwe vechidiki vari muAmerica vanoti vachakumbira mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuti vapindire panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Dare repamusoro-soro rinoti vasungwa vakatongerwa kugara mujeri upenyu hwose pasina mukana wekusunungurwa vanokwanisawo kuregererwa nedare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nevamwe vanofungidzirwa kuti vasori pamwe chete nevatsigiri vebato rezano PF vanonzi vafamba mudzimba nemuzvitoro vachimanikidza kuti vanhu vavhure zvitoro zvavo kuti vasaratidzire muchirongwa changa chiriko nhasi. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Ana muzvinapizimusi vataura neStudio 7 vati mapurisa atenderera nedzimotokari dzavo vachivhundutsira izvo zvaita kuti vafonere vashandi vavo vanga vagara kudzimba kuti vauye kubasa. Mumwe muzvinapizimusi ati anoda kuzikamwa nekuti mukoma Godha ane chitoro mumusha memucheke ati iye ashanyirwa runyanhiriri pamba pake. Umwewo muzvinabhizimusi anoita mabasa ekuveza midziyo aramba kudomwa zita rake nekutyira upenyu hwake ati kumanikidzwa kwaita vanhu uku kuti vaende kumabasa hakuna kumufadza.
Isu sevanhu vanoita mubato wemaoko zvekumanikidzira zvataitwa nhasi hazvina kunge zvatimirira zvakanaka, sezvo tanga tichida kuita kuratidzira kwakaitika sekwakaitika last week kuitirawo kuti zvinhu zvitifambirewo zvakanaka sezvo paripo patowanawo kurarama napo.
Umwe mushandi wemuchitoro chikuru pakati pedhorobha reMasvingo ati iye akatyamara achifonerwa nemukuru webasa kuti auye kubasa akarega basa raizopera.
Isu basa nhasi tauya nekuti tatofonerwa nemukuru webasa kuma past 8 takatovata zvedu tichiti nhasi kune chando kudai uye nesti yauya takaudzwa kuti iriko paredhiyo nepamatv patatoshamisika nhasi tichitonzi uyai kubasa nemukuru achiti mukasakuuya basa rinotopera, saka tangozouyawo against our wishes but only to keep our jobs nekuti mukuru webasa ati it's your choice kuuya kana kuti kusauya basa rinopera. So tango zouyo zvedu nekuti mukuru azofoni avingwa nemapurisa vakati vanhu ngavauye kubasa, saka nhasi tauya.
Mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevanhu reMasvingo Human Rights Trust vamasimba Gonese vashoropodza zvaitwa nehurumende zvekutumira mapurisa izvi. Kutumirwa kwamapurisa kunotevera mashoko egurukota rezvekudzivirirwa kwemukati munyika vaIgnatius Tshombo neZuro ekuti kuratidzira kusipa mutemo uye mapurisa achange akazara mumigwagwa. Mudhorobha reMasvingo nedzimwe nzvimbo dzedunhu iri masura makazara mapurisa anga akabata mboma nezvombo zvehondo. Ndakamira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Pastor Ivan Mawarire avakazvipira kumapurisa nezuro vachibva vasungwa vave kupomerwa mhosva yakakomba yekuda kutyora bumbiro remutemo nekukurudzira kupidigurwa kwehurumende. izvi zviri kuitwa pasi pechikamu chimakumi maviri nemaviri, section 22 of subsection 2 of the Criminal Law Codification Act. Izvi zvaita kuti nyaya iyi kunyange zvinyaya iyi chiri kuenderera mberi mudare pari zvino. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi ari kudare iri. Wakadii Thomas?
Tinosimba Jonga, makadii mhuri yeZimbabwe?
Aiwa, tinoimba kuti mhuri yeZimbabwe yakateererawo kuda kunzwa kuti zvii zvauri kutipira zviri kudare. Tiudze kuti zvii zviri kuitika pari zvino kudare. Tinonzwa uri kutaura kuti vanhu vachiri mudare.
Pari zvino vanhu vakamirira mutongi wedare vavakaichikwekwe avo vanga vati vachadzoka kudare na half past 5 manheno kuti vazotora mutongo wavo, asi kutaura kwandiri kuita kudai havasati vadzoka veruzhinji vari panze vakamirirawo kunzwa kuti zvii zvabuda mudare. Uye mukati mudare vanhu varimowo zvakare, vari kuimba vari mukati medare imomo vakamirira mutongi wedare kuti ange achidzoka kuti azotura mutongo wake panyaya yasvitswa kudare nehurumende. Sekutaura kwawamboita Jonga, vamawarire vava kupomerwa mhosva yakakomba zvikuru kwazvo yekuedza kupidigura hurumende, iyo inova mhosva yazosvitswa kudare nemuchuchisi wenyaya iyi vamurombedzi, avo vati vazoudza vamawarire mhosva yavari kupomerwa vapinda mudare. Zvinova zvapikiswa zvakare negweta ranga riri kumiririra vamawarire vaHarrison Nkomo, avo vari kuti aiwaka
tine urombo nare yemutoro wedu wenhau chiri pasi inenge yarasika. Tichazama zvakare kuti tidzoke kwaari tichinzwa kuti zvii zviri kutora nzvimbo kumatare. Asi zvichakadaro, vanhu vazhinji vanonzi havana kuteerera kurudziro yekurangwa mabasa mumaguta akaita seHarare, Bulawayo, Mutare nemamwe. Izvo zvinove zvanga zvichikurudzirwawo naivo Pastor Ivan Mawarire nevamwe. Asi mapurisa akawanda anonzi anga akazarawo migwagwa panze naipo padare riri kutongerwa nyaya yava Mawarire. Tichanzwa kuti zvakamira sei kudare. Zvichakadaro, regai titarise dzimwe nyaya dzaitikawo nhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu munyika vari kupomera hurumende mhosva yekushungurudza pamwe nekusunga vanhu vari kuratidzira kuti zvinhu munyika zvaita manyama amire nerongo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro kuCrown Plaza Hotel wakakokerwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Musangano uyu wakatevera kusungwa kuri kuitwa vanhu vari kuratidzira munyika mumaguta akasiyana-siyana. Vari kusungwa ava vanobva kumasangano akaita sehashtag This Flag, Tajamuka, Occupy Africa Unit Square nemamwewo. Nhengo yeTajamuka vaDanford Ngadziore vakati nyaya yekushungurudza vanhu haina zvainobatsira.
Iri maonero angu ndinorasonge zvishuwa crisis munyika irimo, ende crisis iri munyika icrisis yekuti yaudoti maZimbabwe tibatane.
Muzvare Maureen Kademaunga, mumwe mudzimai wechidiki, vakatiwo hurumende iri kupedza nguva ichifunga kuti pane hurumende dzekunze dziri kufurura vana veZimbabwe.
Ndinodaro nekuti vazhinji vedu vamwe vakaenda kumabasa kuzvikoro kunodzidzira mabasa avasina kuzopiwa, vamwe havana kutowana maopportunities ekuenda kuzvikoro ikoko. Tostarisiwo mudzimai wechidiki uyo aamumba kana kuti vane dzatinoti mhuri, vazhinji vacho havasi kukwanisa kuwanira vana chikafu chaicho chokudya kana ivo kuti vakwanise kuzvichengetsa. Saka tinoona sokuti hurumende iyi yanyanya kuti dzvinyirira kwenguva yakareba uye nekutishungurudza.
Izvi zvatsinhirwawo navaStanley Zvorwadza, sachigaro weNational Vendors Union of Zimbabwe, vakaramba kuti pane vekunze vari kufurira vanhu kuti varatidzire.
Mwana weZimbabwe haasisina kana chimiro, akushaya mvura, akushaya mishonga kuzvipatara, akushaya kana kuti orarama sei munyika yaanofanira kunge achibatsirwa nehurumende.
Mutevedzeri wasachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vakashorawo hurumende nekusunga vanhu vari kuratidzira murunyararo.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ende hurumende zvairi kuita iri kungorambidza vanhu, ende isu maonero edu seCrisis Coalition tiri kungoti hurumende zvairi kuita iri kungomisa zvinotaridza urwere, ichitadza kurapa urwere chaihwo chaihwo.
Zvichakadaro, masangano nemapato ekunze nemunyika ari kushora zvikuru kwanoti kushungurudzwa kwevanhu munyika. Masangano akaita seHoza, Amnesty International neFreedom House muzinda weCanada muZimbabwe vati hurumende iri kutyora kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo dzinovapa mvumo yekuratidzira murunyararo. Vanotungamirira bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Front vaJulius Malema vati vanomira nevana veZimbabwe vari kurwira kodzero dzavo. Asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba yakatsika madziro ichiti vari kuratidzira vari kufurirwa nehurumende yeAmerica neFrance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vashandi vakawanda vanonzwa yekufamba netsoka kuenda kumabasa pamwe nekudzokera kudzimba vachiti mari yavanotambira ishoma, vamwe vachiti vave nemwedzi yakawanda vasati vatambira mari kwavanosevenza. Mutoro wedu nawo Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mushandi anosevenzera kambani ya National Social Security Authority kana kuti NASA va Gift Muchemei vanoti vanoona zviri nani kufamba netsoka kuenda kubasa mari yacho vozotenga sadza remashereni mashanu. Motokari dzinotakura vanhu kubva kumarokesheni kuenda kumabasa dzakadzikisa mari yekufambisa kusvika pamasende makumi maviri nemashanu. Vamuchemei vanoti zviri nani kufamba mutunhu wemakiromita 10 pazuva ivo vachizokwanisa kudya sadza remutengo wakaderera.
Inyaya yekuti takatarisa tikaona kuti pazuva wakuda 25 cents zvemakombo aredusa mutengo kubva mu50 cents kudzoka pa25 cents. But mutaunuwo zvakare mune sadza riri kuita iro 50 cents. Saka kwa 25 cents ya waifanira kungochikwira kombi uchienda mutaun kubasa ne 25 cents ya uchange uchidzokawo zvakare kumba, unogona kuona chikwana pureti yesadza. Zvitori nyore kuti uye uve unotenga pureti yako yesadza. Sadza nebeans zvinoita tizoita 50 cents.
Mumwe mushandi wekanzuro yechinoi vaCrispin Chitakatira vanoti vave nemwedzi mishanu vasati vatambira uye vanoti kukwira motokari kuenda kubasa zvave kutotorwa sechinhu chinoitwa nevashandi vanotambira mari yakawanda.
Takusvika pekuti munhu chinhu chatainge chiti izvi zvinhu zvinotodiwa nemunhu wese ari kurarama ari kuenda kubasa ari kuda kupinda hometown. Zvakuta kunge zvinhu zvevanhu vane mari chete yakawanda.
Mumwe muchairi wemotokari dzinotakura vanhu kuenda kubasa vaLamek Mushipe vanoti vave kuwana mari shoma pazuva zvichienzaniswa neyavaimbowana nguva yakare. VaMushipe vanoti izvi zviri kukonzerwa nevanhu vave kufamba netsoka kuenda mukati meguta. VaMushipe vanoti nguva yakare vaikwanisa kuwana madhora makumi maviri kusvika pamadhora makumi matatu emadhora pazuva, asi mazuva ano vanototenda kana vakawana madhora 10 pazuva.
Izvi zvotaafekta nekuti zvino vanhu havana mari vakutongofamba kunguti vangoyewo kumabasa.
Asi vanoona nezveutano Chiremba Menard Kutchwa vanoti kunyange vanhu vachitsutsumwa kufamba netsoka kuenda kumabasa vanoti zvakavanakira utano hwavo sezvo kufamba kunoita kuti muviri ugwinye. Zvichakadaro, vanhu vakawanda muchinoi havana kuteerera kurudziro yanga iriko nhasi yekusaenda kumabasa. Makambani, zvitoro namabhanga zvanga zvakavhurwa zuva rese ranhasi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nhasi rapa mutongo wekuti munhu anenge ari muusungwa akatongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwose ane kodzero yekubuda mujeri kana aratidza kuti ave kukodzera kugara nevamwe zvakanaka. Mutongo uyu unotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri negweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vaipikisa nyaya yekuti vasungwa vakatongerwa kugara mujeri kweupenyu hwavo hwose vangangomirira kuburiswa mujeri netsiye nyoro dzemutungamiri wenyika pasi peurongwa hwavo hwepresidential pardon. Vabiti vanoti kunyanga zvibumbiro remitemo ragara richipa mukana uyu pasipe chapter 5 section 112 zvanga zvichizosarira kumutungamiri wenyika kuti ashandise tsiye nyoro dzake pakusarudza vanofanirwa kubuda mujeri kwete kuti munhu aburitswe nekuti ikodzero dzake. Ngatinzwei vachitsanangura zvinoreva mutongo uyu.
Ndichienda kudare ndakandichiti hazvifaniriba kunge zvini zvetsiye zvemunhu zvake asina kana rudo nevanhu. Zvinofanira kunge zviri zvekodzero. So ndakatanharo ini pamberi pedare kuti no, zvekuti president vanogona kunge vaine simba rekuti vanoregerera ura varegerera hazvina nebasa here. Chine basa ndechekuti munhu uya anofanira kuita kodzero, nekuti kungokirwa mujeri woworera imomo zvatotyora kodzero dzako dzeright to human dignity. Saka mutongo wauya nhasi uyu mutongo uri revolutionary. Zimbabwe yatozviisa pane nyika dziri muEurope, kuEuropean human rights yatopfuura kana kuAmerica kwamuri ikokoko, yatosandudza jurisprudence pamberi kuti maprisoners vane kodzero. So ini segweta ndinonzwa kufara nekuzvininipisa kuti ndawanikwawo ndichipinda muyinga dzepachirungu legal revolution yakangofanana neimwe dzimwe nyaya dzandiri kurwisa dzakafanana nechild marriage nedzimwe dzamuchanzwa in the next few months.
Tinoona kuti pane vanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika kana kuti vakaburitswa pasi peurongwa hwemutungamiri wenyika mazuva apera. Tinonzwa kuti panga paine vamwe vanga vakatongerwa kugara mujeri upenyu hwese. Saka musiyano uri papi apa vabiti?
Mukatarisa iye mukomana andaenda naye kukoti anonzi Obhedhaya Makoni. Obhedhaya Makoni akabatwa nemhosva 1995 ane 17 years. So zvakaitika apa ndezvekuti nokuti anga ari mwana mudiki haana kutongerwa rufu, but agara makore anopfuura iwo 21 years ari mujeri. President havana kutombomuzwira tsitsi, president havana kutombomuregerera. Saka kuti timirire munhu ane mabasa ake ane nhamo dzake hazviite. Tiri kuti isusu ngazviitwe zviri zvekodzero, ndozvatiri kuita isusu.
Saka mutongo uyu unotarisirwa kutanga kushanda riini?
Unofanira kutotanga nhasi. Iye Makoni pache zvake anofanira kutobuda mujeri. Saka dare rataura kuti veparamende vanofanira kuchinja mutemo uyu, maprovisions eprisons act akashata. But pari zvino mutemo uyu usati wauya, maprisoner yanga atoongororwa bude mujeri.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vanoye zvakare mutungamiri webato rePDP vari parunhare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930, kana pa116065, ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kusiya basa semutungamiri wehurumende yeBritain vaDavid Cameron vatura mashoko avo ekupedzisira mudare House of Commons, umo vatambirwa nemufaro mushure mekupedza makore matanhatu vachitungamira nyika iyi. VaCameron vakasiya basa mushure mekunge vakundwa mureferendum yekuti Britain ibude here kana kuti kwete mubatanidzwa weEuropean Union. Amai Theresa May vaive munyori wezvemukati menyika ndo vaive kutarisirwa kutora mhiko semutungamiri wehurumende. Musangano wekusarudza zviri pamutemo achamirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika kana kuti Republican National Convention uri kutanga svondo rinouya kuCleveland kuOhio muno muAmerica. Asi vanhu vakawanda vanonzi havana kugadzikana nekuti havasi kutambira zvizere shoroma vaDonald Trump vari kutarisirwa kugadzwa semunhu achamirira bato iri musarudzo dzemunambudzi. Chibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa muSouth Sudan pakati pemutungamiri wenyika iyi vaSilva Kiir nevavagara vachirwisana navo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaRiek Machar chinenge chiri kushanda zvamisa kurwisana kwanga kuchiitika kwevhiki rose. Vaviri ava vari muhurumende yemubatanidzwa. Asi hurumende yeAmerica yati ichiri kuongorora zviri kuitika sezvo paine mashoko ekuti pfuti dziri kupota dzichirira muguta guru renyika iyi reJuba. Muchirongwa chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti Diaspora Forum. Nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica pari zvino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders uye chiri nhengo yemubatanidzwa weTajamuka vaSamuel Wadzai. Ava vari kukurudzira kubatana kwemapoka ari kuita zvekuratidzira munyika kuitira kuti zvinhu zvishanduke. Vawadzai vanoti vachashandisa mukana wavachawana mukuuya kuWashington DC kunosangana nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama kuti vataure pamusoro pematambudziko ari kutarisana nenyika pari zvino. Vawadzai vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa avo vari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vatiwo havana mufaro nekusungwa kwapastor Ivan Mawarire vari kutungamira hashtag this flag. Ngatidzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Pekutanga tinoita sokupembera kuti vana veZimbabwe vasimuka vati aiwa hatichada kuramba tichitambura. Vada kutadza hurumende yavamugabe kuti zvavari kuita hapana munhu ari kuzvifarira. Tinoona sokuti chitiko chikuru mukubva even patakaona kuzvitonga kuzerese nyika ekuti vana veZimbabwe vanongodecida kuti isusu hatichada kuenda kumabasa takugara kudzimba dzedu saizvozvo. Zvinhu zvatinopemberera izvozvo, asi tinozonyunyutawo pakuti mukatarisa munoona mapindiro akazoita hurumende vachishandisa chisimba vachirova vanhu, mukaona kuwanda kwakaita vanhu vakasungwa. Hazvitifadze isusu izvozvo kuti zvinoitirwei vanhu vaingotaridzira murunyararo hurumende inouya ichishandisa chisimba ichirova vanhu. Kwatiri it's a crisis and hurumende iripo inofanirwa kuchingosiya yopa vanhu vanyuwani votonga nyika nokuti vatadza nzara, hakuna mabasa, zvese zvinongotadza kuti hurumende iyi yatadza.
Pane zvamungati madzidza here pazvirongwa zvamaita muri kuno? Takanyanyotarisa panyaya iyoyi yekuratidzira kusafara kunenge kuchiita vanhu nezviri kuitika munyika dzavanenge vachigara.
Ndizvozvo kuti kana vanhu vasingiri kuwana zvavanenge vachitarisira vanonyunyuta, ende kana vanonyunyuta vanhu munogona kuvatadza kana muri hurumende inenge isina kurongeka. Ndizvimwe zvatiri kudzidza, tiri kungodzidzawo kuti kana tiita zvokutonga nyika ngatitonge nyika pajekerere. Hapana zvokushandisa fosi, hapana zvokuita kuratidza kuti isusu ndisu chete tinoziva. Vanoziva vanhu nokuti ndo vanenge vakakuisai pazvigaro. Ndozvimwe zvatinodzidza izvozvo kuti aiwa kana vanhu vati vanoda kutaura vane problemu yavatarisa, teererai sehurumende kwete kushandisa simba kuda kurova vanhu nokuda kudzidza vanhu mumatritsi vanenge vachitaridzira murunyararo.
Totarisazve kuti pari zvino tiri kuona kuti pastor Ivan Mawarire veThis Flag vari kumiswa pamberi pedare, uyezve kune vamwe vazhinji vakasungwa vari kunyimwa ivo mari dzechibatiso. Imi munozvitora sei sevamwewo vanomboshanda nevanhu vanoratidzira ava?
Zvinongotaridza kuti hurumende yedu haisi kuziva kuti chii chaita kuti musoro uteme. Kusunga vanhu, whether wasunga promise mukwananzi, whether wasunga Ivan kana kuti wasunga Linda, hazvina zvazvinochinja. Chinodiwa kuita ndechekuti vanhu vari kuti problemu ndeipi, woteerera zviri kutaura vanhu. Nokuti ukasunga vanhu shokwadi majere achazara, nokuti vanhu vakagumbuka munyika. So kusunga vanhu kwatimaonera tinozviita, hurumende yapererwa haisi kuziva kuti yoita sei nesituation iripo. Isusu tinovakurudzira kuti aiwa yava nguva yekuti tigarai pasi nevana veZimbabwe muchiteerera zvinotaura vana veZimbabwe, nokuti vakaramba vachiita zvavari kuita izvo. So vati ndinovapikira ini kuti gore rino havari pedzi, vanenge vabviswa nevana veZimbabwe.
Imi sevana veZimbabwe vari kuno kunze kwenyika pari zvino, pane zvamuchatura here pamuchawana mukana wokusangana naPresident Barack Obama pamuchange muri kuuya iko kuno kuWashington pakupera kwechirongwa chenyu?
President Obama is one wemamwe mapresident atingati the best atakamboona pano pasi. Tinototi tikawana mukana uyoyu sowatatu watatowana, tichatondovatuurira kuti aiwa musaora mwoyo nokusapota vana veZimbabwe vari kuda kuti munyika medu muchinje, upfumi hwedu hwenyika hufambe zvakanaka. Rambai muchitisapota nokuti tinoda ukurudziro hwedzimwe nyika, haingosi America chete, dzimwe nyika dzese tinoda kuti dzirambe chiri pakurudziro, tiwane manyukunyuku ekuti aiwa tiri kusapotiwa zvatiri kuita zvakanaka izvo. Saka chokwadi tinosvika tinondovaudza President Obama kuti rambai makamira nevana veZimbabwe, makagona leadership yenyu makatarisa kubva pamakapinda muofisi, muri kungoratidza kuti munoda kumira nenyaya dzedhemokirasi and good governance.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica pachirongwa cheMandela Washington Fellowship vaSamuel Wadzai vari parunare naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7. Iye zvino todzokera kumataredzi mosva kune mutoro wedu Thomas Chiripasi. Chiripasi, tinonzwa kuti paita shanduko kumatare uku. Ungatiudzawo kuti zvii zvatora nzvimbo?
Hongu kaJonga, mutongi wedare vaChikwekwe vatura mutongo wekuti vamawarire vaburiswe muhusungwa. Kutaura kwandiri kuita kudai, vanhu vari kupemberera zvikuru vakatakura makenduru vachiimba vari panze pematare apo vakamirira vamawarire kuti vange vachiburitswa vachizvavo kumba. Kutaura kwandiri kuita kudai, pane vanhu vakawanda vanobva kumasangano akasiyana siyana dzisvondo pamwe nevemazvematongerwo enyika, vese vazere pa.
Tine urombo nare iye yaita zvakare zvatatichitarisira nokuti nare dzinenge dziri kuti netsei muZimbabwe. Asi mashoko atiri kutambira iwayo ekuti Pastor Ivan Mawarire vaburitswa. Tangatisati tanzwa kuti vaburitswa vabhadhariswa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Asi mashoko atinoimba kuti anotambirwa nevakawanda. Iye zvino tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Caps United 2, Cholocho FC 0, Kote Chicken Inn 0, Ngezi Platinum 0, Wange 2, FC Platinum 1, Triangle 1, Chapungu 0, ZPC Kariba 0, Harare City 1, Bulawayo City 1, Border Strikers 0. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwaPastor Ivan Mawarire uye kuratidzira kwanhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp dzinauti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare WhatsApp nhamba dzamunokwanisa kushandisa 001-202-465-0318. Nako kambo mufemo kubva kuna Alan Chimbetu tavatasvika kumagume chirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inhau zvakare. Pastor Ivan Mawarire avakazvipira kumapurisa nezuro vachibva vasungwa vangava upomerwa mhosva yakakomba yekuda kutyora bumbiro remutemo nekukurudzira kupidigurwa kwehurumende, asi tinonzwa kuti vazoburitswa muusungwa. Vamwe vechidiki vari muAmerica vanoti vachakumbira mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuti vapindire panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Marvelous Muhlanganya uye naChris Gande. We'll be right back.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 13th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Here are our top stories this evening.
Thousands of people besieged the Harare Magistrates Court to show support for arrested Pastor Ivan Mawarire.
Zimbabwe's state security agents are allegedly forcing people to leave their homes following calls for a two-day stay away.
I think that we've suffered for too long, and at this point, we are not turning back. We're going to join with the masses of Zimbabwe to say enough is enough.
Civil society activists vow to continue with the nationwide stairway despite a clampdown on protest leaders.
The police people and some people who were not uniformed came to our houses in the morning, and they forced us to open the shops. They are against this mass stay away. I don't know for what reason. Maybe they are getting something out of it.
And most workers resort to walking to work due to lack of money.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Thousands of Zimbabweans today besieged the Harare Magistrates Court to show their support for arrested Pastor Ivan Mawarire of this flag movement, who was initially facing charges of inciting public violence. The Zimbabwe Lawyers for Human Rights says police have now charged the amended charges pressed against Pastor Mawarire to subverting a constitutional government in contravention of Section 22 of the Criminal Law Codification and Reform Act. Our correspondent, Thomas Chiripasi, has been following this story and is on the line from Harare. Hello, Chiripasi.
Hi, Chris. How are you doing?
We're doing fine. We understand Pastor Mawarire has been released. Can you tell us more about what is happening there at the Harare Magistrates Court?
Correct, Chris. The magistrate, Mr. Vakai Chikwekwe, has ordered the release of Pastor Ivan Mawarire after the defense had applied for his immediate release on the basis that the court, in fact, the state had not formally or properly charged Pastor Mawarire. When Pastor Mawarire was brought to court, he was facing charges of inciting violence. But when he appeared in court, the charges were read to him by the prosecutor for the first time to the effect that he tried to subvert a constitutionally elected government, prompting the defense to make an application of refusal of remand. So the judge took his time and he has just ordered the immediate release. As I am speaking right now, there are wild celebrations outside the magistrate's court. As you can hear, the cars are hooting behind me. Many people are holding lit candles outside the court with their flags around their necks, and they are waving those Zimbabwean national flags. So there are wild celebrations here at the Harare Magistrates Court.
If I may come in there, Chiripasi, hello, welcome to the program. What are the police doing while the people are celebrating?
There is a very heavy presence of police in anti-riot gear. Most of them have got guns. Most of them have got their baton sticks. And they, just a few minutes ago, they've been trying to disperse people from the courtyard. But the people are refusing. They are saying that we are going to be here until we see Pastor Mawarire with our own eyes. So it's a very tense atmosphere here at the Harare Magistrates Court this evening as I speak.
And is there a chance that Pastor Mawarire will actually be shown to the people that are there congregating in solidarity with him?
Well, that is a very difficult question to answer because as I'm speaking right now, it's in the evening and, you know, in terms of security, it might be difficult to present him to the people. But surely the people here are very eager to see him. And like I said earlier, most people have brought their lit candles and hopefully you'll be able to address them as they are anticipating.
And Chiripasi, we understand that there were as many as 30 lawyers representing Mawarire. Is this correct?
Well, there were more than 30 lawyers who showed their practicing cards in court when the matter came before the magistrate. In fact, the defense counsel indicated that it was him and several other human rights lawyers who were in court. Who had to produce their cards. So I must say that there was a huge chunk of lawyers representing the pastor in solidarity.
That there was our correspondent, Thomas Chiripasi, at the Harare Magistrates Court. We're going to have to say goodbye to you, but keep us updated as to what's happening over there.
Speaking in a highly charged meeting convened by the Crisis in Zimbabwe Coalition, focusing on the current political disturbances in the country, representatives of various non-governmental organizations said the arrests of people engaged in stay-aways will not solve the social and economic problems bedeviling the Southern African nation. Their remarks come at a time when the government has arrested over 300 people who were accused of staging violent protests last week called by Pastor Ivan Mawarire and Tajamuka Sesijikile campaign. Danford Ngadziore, a member of the Tajamuka Sesijikile campaign, urged Zimbabweans to remain united, noting that victory was now certain.
This is the starting point of a new revolution in Zimbabwe, and I foresee all those groupings unite in some few months to come so that they might try to find a lasting solution to our crisis, because I foresee that all those platforms or campaigns, they have one objective, to say Mugabe, enough is enough.
Maureen Kademaunga, a female political activist and academic, said government should stop thinking that there are outside forces causing instability in the country, as Zimbabweans are angry about the current economic situation, which has reduced most people to beggars.
I think that we've suffered for too long. Men, we're very angry, and at this point, we are not turning back. We're going to join with the masses of Zimbabwe to say enough is enough.
Another civil society activist, Joel Nyazura, who also attended the meeting, warned the ZANU-PF government to listen to citizens.
I believe the state is trying to provoke Zimbabweans.
Harare resident Mokweshi Gumbo added that the major objective of the protest is to ensure that President Robert Mugabe steps down for allegedly failing to run the country.
Robert Mugabe, the oldest working human being on earth, must step down.
Promise Mukwananzi, a spokesperson for the Tajamuka campaign, told Studio 7 that if President Mugabe does not heed public calls to leave office, they will take their campaign to a higher level.
We are completing a revolution and we are winning. But winning a revolution is not an event, it's a process. And that process is underway. As we have been explaining, we need to increase the protests. We will upscale in the coming days. We've made the demands to President Mugabe and his crew. If they don't meet those demands, we are going to put the protests at another level.
Meanwhile, the stay-away code for today and Thursday was less successful than the July 6 complete shutdown, with most businesses in the city center open. Some schools were also open, while others were closed in fear of what some education officials claimed were expected acts of public violence. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Patricia Mudadigwa.
Thanks, Patricia. Patricia was in Harare talking about the civil society activists who vowed to continue with the mass protest until the ruling ZANU-PF government addresses the grievances of citizens, which include accountability, stabilization of the ailing economy, scrapping of a new import law, and other issues.
At the same time, state security agents and ZANU-PF supporters in Mashingo are allegedly forcing people to go to work following a call for nationwide stayaways today and tomorrow. Business owners and local residents say this is an attempt to foil protests organized by arrested Pastor Ivan Mawarire of hashtag This Flag Movement. Our correspondent Gandri Maramba reports from Mashingo.
A supermarket owner in Mcheka Agency Seba, who only identified himself as Blagoda, claimed that some security agents visited him last night and today morning and forced him to open his shop.
The police people and some people who were not uniformed came to our houses in the morning and they forced us to open the shops. They are against this must stay away. I don't know for what reason. Maybe they are getting something out of it from the government or from anywhere. Well, they forced us to call our employees to come to work. We are not interested in whatever the government is doing. We are also calling for a change, because a change in the economic situation will also result in a boom in our business.
Another entrepreneur in the carpentry industrial site who declined to be named in fear of victimization said he was also forced to open his shop.
As a small-scale business person who stays here in the light industrial area, we were shocked to be visited early in the morning by police officers and some of the men in plain clothes who ordered us to open our furniture shops and do business or face arrest. This is against our will, as we had wanted to participate in the protest so that our voices are heard.
Some workers like Titi Guyo, who spoke to Studio 7, said their rights to protest were violated when they were called by their bosses to report for duty, as they had heeded calls for the mass stay away.
Today I just came to work just because my boss just called me to be at work. It was my choice to be at work or not, but the decision was if I don't come, then my job is done.
Mashingo Human Rights Trust Director Masimba Gonese lambasted government for allegedly violating citizens' right to demonstrate as enshrined in the constitution.
We have indeed received reports from various parts of the province, especially Mashingo City, that state security agents and ZANU-PF activists moved around yesterday and this morning, forcing people to go to work and businesses to open. They apparently were unsettled by the success of last week's stay away. We as the Mashingo Human Rights Trust condemn such a blatant disregard of the constitutionally guaranteed rights of the people.
Mashingo Provincial Police spokesperson Inspector Charit Mazura was not available for a comment, while ZANU-PF Chairman Amas Nenjana declined to comment. Reporting for Studio 7 in Mashingo, I am Kandri Maramba.
And now we'd like to welcome a special guest to our studio, Ms. Sarah Hager, the country specialist for Amnesty International USA. Welcome to the program, Ms. Hager.
Thank you for having me.
You've been listening and seeing what's been going on in Zimbabwe, especially when it comes to human rights violations. What's your view of what we're seeing playing out in Zimbabwe?
Personally, I think it's inspiring, the solidarity of everybody who showed up at Rotten Row today in front of the courthouse. We're calling on the police to respect the rights of the protesters to peacefully assemble. And it seemed from reports that that mostly is what happened today. But it is not what has happened over the past week. And so it's very critical that the Zimbabwe government honors what is in the Constitution, as well as what they have acknowledged in human rights treaties, that the right to peacefully assemble is a right, not a privilege, and it must be upheld, and there must not be violence.
Yes, Amnesty International is very strong on the death penalty, but as you are aware, Zimbabwe's constitution now says only men are eligible for the death penalty. What's your take on that?
It should be abolished entirely. Just because one category of persons is allowed to still be executed under the law does not make it okay. It needs to be entirely abolished. And even though it is a country that has not practiced the death penalty in over 10 years, it still needs to be taken off the books entirely.
Coming back to what's going on right now in Zimbabwe, what role does Amnesty International play when such situations arise, like what we're seeing unfolding in Zimbabwe?
We definitely monitor the situation. We make sure that the government that is in of particular concern, so right now Zimbabwe, is aware of our concerns. We make sure that foreign governments are aware of our concerns, and we try to rally international support and solidarity for the activists.
Yeah, so in the last couple of days, we've seen video recordings of police brutality, and we actually have the news that one person died. So are these reports getting to you?
Yes, we are very aware of them. We're doing what we can to research. We're aware of the arrests. The death, I believe, is of the infant, which we have not been able to substantiate that. But we are monitoring the situation and talking with experts on the ground, and are on the ground ourselves with our chapter in Harare. They don't research, but they're an active amnesty section.
Thank you very much, Ms. Heger, for having been our guest here.
Thank you very much for having me.
And now we take a look at regional and international news.
Outgoing British Prime Minister David Cameron made his final appearance in the House of Commons, where he received a standing ovation for his performance after 6 years in the job.
The US military has deployed about 40 soldiers to South Sudan's capital following days of clashes that left hundreds dead and raised the fears of renewed civil war.
U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg and Republican presidential candidate Donald Trump are waging an unprecedented war of words over his fitness to become the American leader.
The MDCT has filed an urgent application at the High Court to bar the police from stopping an intended demonstration by the party's Women's Assembly this weekend. Reporter Taurai Shaba has the details.
Lawyer Kolwani Ngwenya told Studio 7 that lawyer police said the proposed march, dubbed the Beat the Ports campaign, slated for Saturday, should not go ahead given the volatile situation in the country. Ngwenya said he expects the court to have given its ruling by Friday.
We are very much optimistic and expecting that the court will give the MDC's Women Assembly the nod to go ahead with the march, given the history and the previous three demonstrations that were done by the MDC party this year.
The Beat the Ports campaign is designed to show that people have nothing to cook at home as a result of the current ash economic situation in Zimbabwe. Meanwhile, it was business as usual in Vlaayo today as banks and businesses were open despite calls for another stay away. Although some school children did not go to school as their parents feared for their safety, teachers were delivering lessons at all the schools that Studio 7 visited. Some activists had called for a 2-day nationwide stay away starting today. Elsewhere, the Zimbabwe International Trade Fair Company has acknowledged that the unstable situation in the country may affect the staging of Mine Entra, an annual mining expo, which starts in Bulawayo next week. ZITF board chairperson Bekite Mbangomo told journalists in Bulawayo today that all is set for this year's edition of the Mine Entra Expo, that the protests would affect the event. Ngoma acknowledged that the expo cannot be exempt from the effects of the economic crisis in the country, including cash shortages. He also agreed that the instability in the country may have a negative effect on the expo. Ngoma, however, noted that the organizers have taken all measures to ensure that the showcase goes ahead without any disturbances.
On the 22nd, we're hosting the Zimbabwe Miners Federation Conference. This is targeted at small-scale miners, and these small-scale miners will engage with policymakers, suppliers, and service providers to discuss specific challenges and opportunities within their sector.
Ngomo said the expo, which will run from the 20th to the 22nd of this month, will open with an inaugural infrastructure development conference, which ZITF will co-host with the Zimbabwe National Road Authority. Mines Minister Walter Chidakwa is expected to be the keynote speaker on the second day of the expo, which will end with a conference involving artisanal miners, where the minister is expected to unveil a $5 million facility for the miners.
I think it's not a secret that The country is experiencing a number of activities that are not normal, particularly on things like stairways and that. We are doing whatever we can, both from a business perspective, security perspective, to make sure that whatever happens does not disrupt the show next week.
117 direct exhibitors have so far booked to participate at the expo, which is slightly less than 148 who took part in last year's event. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shaba.
For a perspective on the stay away and the release and arrest of Pastor Ivan Mawarire, we turn to political analyst Dumisani Nkomo, who says the ZANU-PF government is getting increasingly desperate and repressive to prevent a mass uprising.
This is clearly a violation of people's rights and erosion of people's dignity. I mean, this has been accentuated again by the arrest of Pastor Mawarire, who was just exercising his critical mandate of being a voice of the voiceless and speaking out on behalf of the downtrodden, because the Bible is very clear about that mandate. And as usual, you know, he's now being charged like many other people, just like Tabengwa and Masuku in 1982, just again like Tsvangirai and the Washington Nugent Company in the early 2000 era. They're being charged with treason. So again, it's just walking the same path, and it's lamentable and regrettable that the state is walking this path of repressing its own citizens and crushing dissenting voices.
What did you make of all the overwhelming show of support that we saw, especially at the Magistrates' Court in Harare? Thousands of people and lawyers are gathering outside in solidarity with Mr. Mawarire and the whole movement.
First of all, it shows that the issues that Mawarire was talking about are issues that resonate with most Zimbabweans. Secondly, it shows that the state, in an attempt to crush dissenting voices, is creating new heroes. Because Zimbabwe is in search of heroes, Zimbabwe is in search of leaders. And by then trying to crush dissent through the arrest of Mawarire, they're actually making him a hero in a way. And they're actually committing political suicide by magnifying his popularity, by magnifying the Zimbabwean crisis.
That was political analyst Dumisani Nkomo on the line from Bulawayo with reporter Ntungamili Nkomo. A Mandela Washington fellow based in California, Samuel Wadzai, says he's trying to use the opportunity he has been granted under Young African Leaders Program to organize a summit to be hosted by U.S. President Barack Obama next month to lobby for continued support for struggling Zimbabweans. Wadzai is also part of the Tajamuka Sesijikile campaign, a group of young people that are calling for a stop to corruption, police brutality, and for President Robert Mugabe to step down. Wadzai gives us his perspective on the current situation in Zimbabwe and the proposed summit.
This is a very clear indication that the government has failed and the people no longer have got confidence with the leadership of Robert Mugabe. So my advice would be to Robert Mugabe and his government, resign now and pave way for a new Zimbabwe, because the people are tired, as they demonstrated even this week and last week, that they no longer have confidence in your leadership. This is the time for you to say, enough, I have done my part, and you give the baton to another person. So we call upon the government not to use the force, because the people are not violent. They are just simply demonstrating because certain things are not being done right in our country. So we urge the government to listen to what the people are saying. And the people are basically saying that please move aside and allow the people to rebuild the country that you have destroyed.
You are here in the diaspora on the YALI program. What role are you playing in solidarity with the people back in Zimbabwe?
Clearly, there is need for us to really communicate the Zimbabwean position. You know, there's a lot of misconception here, and we are taking advantage of our being here to clearly tell the world that the problem in Zimbabwe is not about anything else or the interference, as other people would like to call it, but the problem is with the system that is there, that is being led by Robert Mugabe. And we are making it very clear that 90% of the population are against Robert Mugabe. He is forcing himself to the people. So we are saying we need the help of all countries, including even the international community, talking about the West, to come in and assist us in terms of making sure that we have got strong governance institutions, democratic governance institutions. We are also talking to us. We are composed of other African countries that are participating in this program. We have taken that advantage to clearly spell out the problem that we're having in Zimbabwe, that it is about an old statesman who doesn't want to relinquish power and allow the country to move forward. So that's exactly what we are doing. We are also learning best experiences here, say, how can we correct this situation back home?
When you do get an opportunity to come to Washington at the end of your program, where you will have an opportunity to meet with President Barack Obama, what are you going to tell him in the situation of Zimbabwe?
First and foremost, we are going to congratulate President Obama for standing by the people of Zimbabwe during his two terms. He has clearly demonstrated that he's one of the best leaders this world has ever had. So we are going to say to him, please don't lose heart. The people of Zimbabwe are ready to correct the situation, and we will ask him to continue to support us. We know this term is coming to an end in November, but we would like to continue to have him assisting the people of Zimbabwe in terms of shaping the way forward. We know that, yes, it is upon us as the people of Zimbabwe to correct the situation, but we also need those alliances. So we are going to stress that point to President Obama, that the people of Zimbabwe really appreciate the support that he has given to us thus far, but we still need his support going forward. We are also going to stress the need, especially to our counterparts in Africa, the need to work with one voice. There is no need to be hypocritical or other countries in Africa have had new president. Why Zimbabwe only? Why are we accepting a situation that a president can run a country for 36 years and he is the only president in Africa who is refusing to relinquish power?
That was Samuel Wadzai, who is under the Mandela Washington Fellowship for Young Leaders, speaking to us from California here in the United States of America.
The Constitutional Court today made a landmark ruling in favor of inmates serving life sentences when it ruled that they have a right to parole. Human rights lawyer Tendai Biti, who took the case to the Constitutional Court, tells reporter Jonga Kandemiri that an independent body other than the executive must consider whether that person has been corrected and rehabilitated to qualify for parole.
The prisoners already had the right to clemency by the president in terms of Section 112 of the Constitution of Zimbabwe. So we didn't go to fight something that is already in the Constitution. What we went to argue, and what I argued, was that life doesn't mean life. A prisoner who has been sentenced to life has got the rights of parole. And if he has been corrected or rehabilitated, he should go out. So we were arguing that, contrary to the provisions of the Prisons Act, life prisoners, you've got a right to parole. So I'm very privileged to have been part of this constitutional application. And I want to assure that I will continue fighting these very important human rights cases in order to give a life to our constitution, because so many people died for that constitution who are no longer with us.
When is this ruling expected to be effective?
The court, in its disposition, directed that the government and parliament must amend the Prisons Act and the Criminal Procedure and Evidence Act. However, they directed that even before these laws are amended, the parole board should sit and determine these applications by prisoners who have been long in jail. So if you take Obadiah Makoni, for instance, Obadiah Makoni committed a crime in 1995 when he was 17. So because of his age, he wasn't sentenced to death, but he has already served more than 21 years. So surely they deserve a second chance. And that is the essence of the ruling by Justice Patel and eight other judges this morning in the Constitutional Court of Zimbabwe.
That was human rights lawyer Tendai Biti, who is also the People's Democratic Party president, speaking on the phone from Harare with Studio 7's Jonga Kandemiri. And now a quick recap of today's top stories.
Thousands of people besieged the Harare Magistrates Court to show support for arrested and then released Pastor Ivan Mawarire.
Zimbabwe state security agents are allegedly forcing people to leave their homes following calls for a two-day stay away. And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Do stand by for Studio 7 in Ndebele. Good night.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are wishing you a very good night.
Siyabonga Chris Lomavelase lechana njani mthokazo muhle siyalambulela emsakazweni we Studio 7 mhla ka 13 ngontulikazi ngolwesithathu 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umfundisi Ivan Mawarire obotshwe izolo obeseteswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende usanda kukhululwa njalo baze ngobunengi abantu emthethwandaba weHarare ukuzomsekela.
Le international community ngaphandle ngale mazweni wazaqalisa njalo ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe ukuthi iZimbabwe kayinani. Uhulumende weZimbabwe nanzi ilungelo labantu. Sibona sibili kulihlazo siyinto sibili ezenza uhulumende abe yimpekisa emazweni.
Incwadi yezicubungula izombusazwe zichaze ukubotshwa kwabantu mahlayana ngenxa yokutshengisela insolo yabo phezu komumo lo mbuso weZANU-PF abawusolayo njengehlazo njalo abanengi emhlabeni bayawusola. Iqembu lenguqu eleBotswana ele-Orapa United eliqeqetshwa nguMadinda Ndlovu selimise uhambo lokuya eZimbabwe ngenxa yokuxokozela okukhona elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso we This Flag campaign obotshwe izolo esetheswa icala lokutshotshozela udlakela njalo obesesetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende lamhlanje umiswe emthethwandaba njalo ukhululwe kumizuzwana esanda kwedlulwa engahlawuliswanga imali yebail. Umthethwandaba kamantshi uthe usole kakhulu uhulumende usithi ubophe uMawarire ngaphandle komthetho njalo wephule isisekelo sombuso iconstitution. Kunjalo nje bekungabizwa ozwayo lamhla emthethwandaba kamantshi eHarare lapho abalwela amalungelo oluntu labezombusazwe kanye lozulu nje bethe gwaqa emthethwandaba besekela uMawarire. Kubika uNothando Sibanda.
Uzulu ubehlabela egida njalo ekhuleka ethi akakhululwe uMawarire akalacala anduba amapholisa athi akuvunyelwa ukuhlebela phambi kwalo mthethwandaba. umawarirwe obesetheswa icala lokukhuthaza udlakela ufike emthethwandaba wetheswa icala elitsha elokuhlamukela uhulumende efuna ukumsusa lapho amagqwetha akhe athe lokhu akukho emthethweni ngoba ayisilo icala alibotshelweyo. Abatshutshisi bebethi anganikwa imali yesibambiso kodwa ahambe emthethwandaba waphezulu e-High Court ngoba leli cala lingelikhulu. Lanxaso kunjalo, uZulu uthe akayindawo aze ambone umawarire obengeniswe ngudlu emthethwandaba. Umnumzana Promise Mkhwananzi, okuqembu lentsha ekhonona ngokubuswa kwelizwe, iThajamuka sesijikile, laye oke wabotshwa, uthi akula kubuyela emuva, kodwa uZulu uzaqhubeka ephuma ngobunengi ukuzasekela umawarire ngoba ekhulumela izizalwane zonke zeZimbabwe esezikhathele ngokuhlukuluzwa.
Besaba uZulu obuthene lapha besenza konke lapha kwenzayo njalo bayakwazi ukuthi umawarire ngalacala bamethesa icala lamanga elingekhoyo elingazakeli libe khona ikwenza kwabo lokhu-ke uhulumende weZimbabwe kwethesa abantu amacala achiyeneyo lami nginjeni lelami icala engalethiswayo elingekhoyo.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkhono obekulo umthethwandaba uthi sesifikile isikhathi sokuthi izizalwane zibambane zikhulume ngalizwi linye emadolobheni wonke lemaphandleni kungekelwa abanye bedojwa ngamunye ngamunye bevalelwa entolongweni.
Njalo sibona uhulumende laye ulokhu ehlukuluza abantu abakhuluma njengayo Ivan Mawari. Thina sithi njengoZulu asiliseni sibili ilizwe ngelethu sonke, akula muntu le wazalela ukuthi ilizwe leli bengelakhe lodwa, ilizwe ngelethu sonke, kumele sonke sisukume lapho esikhona. Singabe semakhaya, singabe sema-township, singabe sema-dolobheni ngasiwobulawayo leHarare, kumele sikumeni sonke silise uhulumende lo ngoba usesethethe isikhathi esiningi kakhulu esihlukuluza.
Unkosikazi Gertrude Mokore ubezela bamabandla achiyeneyo okholo lwesiKristu uthi kungumlandu wamabandla okholo ukuxwayisa abezombusazwe lapho abalahleka khona njengalokhu okwenziwa ngumnumzana Mawarire. Wengeze esithi akalacala weza umsebenzi wakhe awubizelweyo akakhululwe.
Ubekhuluma emele abantu abadubekayo intandane, abantu abangalamsebenzi. Ubekhuluma emele abantu beZimbabwe bonke jikelele abathi bona kugwelegwele abasabufuni. Ubekhulumela emele abantu beZimbabwe ngoba sikhangela ukuthi ngendlela acele ngayo ukuthi abantu bahlale ngekhaya kungabi lo msindo, wonke umuntu umlalele.
Lancanje umkhankaso wokungayi emsebenzini ungaphumelelanga njengakuviki ephelileyo, iningi lithi abantu kabangabotshwa nxa betshengisela ngokuthula kungeladlakela. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kunjalo nje uMawarire usanda khuluma labantu abaze kuzomsekela phambi komthethwandaba. UMawarire ubonge abantu laba ngokubambana njalo uthe uyabonga ngokumalaye. Ukuhlaziya ukuhlukuluzwa kwabantu lamapolisi ngamapolisa kanye lokubotshwa kukaMawarire, sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ayinto esibili yenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu xa akhangela indlela abantu abatshaywa ngayo kakhulu endaweni esingabomakhokhoba, emzilikazi, eburombo lase-ebwedi. Abantu bathola nzima sibili. Ngikhuluma nje izolo kade ngikhona ngale abantu bezimona bekhala besithi batshayelwa into abangayaziyo. Indaba sibili ebuhlungu kakhulu njalo kubuhlungu ngoba abantu bayakhalaza bakhonona ngenhlalakahle yabo bathi abanamsebenzi bethwele nzima sebephathwe ngendlela embi kakhulu. So isiphatho sikahulumende emntwini sibili hhayi siphathe ngakuhle abantu ngoba abantu abaningi sibili endaweni eziningi babotshe even abantwana abancane, ogogo batshayo abezinye indawo njalo lakhathi sesifuna lokufundisi uMawarire la esebotshwa njalo. So indaba sibile buhlungu kakhulu.
Yena uMawarire bamethesa icala lokuqoqa umvukela okugenqula uhulumende weZANU-PF ngaphandle komthetho. Olibona njani leli cala? Lilakho ukuphumelela yini emthethwandaba?
Kuzaba nzimela kakhulu ngoba uma bemenza njalo sibili, uma sikhangela imbali, sikhangela imbali kaNelson Mandela
kanila ulukhathi masuku lo Dumiso Dlaya lo Morgan Tsvangirai lo Watchman Ncube isizwe intaliyane yakhona izinto lezi zenza umuntu nalowo abamchichisayo ukuthi aziwe kakhulu ngabantu abe popular so bona zani sibili lapha bekhulu ngoba bezenza umfundisi uMwarile ukuthi aziwe kakhulu abantu abaningi le international community ngaphandle ngale mazweni wazaqalisa njalo ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe ukuthi iZimbabwe kayinanzi uhulumende weZimbabwe ananzi ilungelo labantu so bona sibili kulihlazo into sibili ezenza uhulumende abe yimpekisa emazweni
ngokwesaba lokuthithibala okubonileyo ebantwini abachayiweyo abahlukuluzwe ngamapolisa ngemva kokutshengisela kwangeviki edluleyo ungathi ubona abantu beqhubeka nabe phakama betshengisa insolo yabo phezu kombuso wezanu PF
yambona zani nje okwamavikanyana amalutshwana abantu asuze benzelo kodwa ngemva kwesikhathi sibili ngoba abantu abaningi abachaye sibili balolaka ukuthi bachayela into abangayaziyo babotshelwa into abangayaziyo so ngemva kwesikhathi sibili abaningi abantu sibili bona hhayi kuza baphatha kubi sibili ungaba lo mvikeli omunye esingazake siwubona
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula izombusazwe sixoxela okwabulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukukhalala imsebenzi okungavuli amavinkile lokungathwali izihambi lamhlanje kobulawayo akuphumelelanga kangako njalo abanye bathi kungaba kubangelwe kubojwa kukamfundisi Ivan Mawarire yena obekhokhela lo mkhankaso kuvika unompumelelo moyo.
Iningi labafundi lile esikolo izisebenzi zaya emsebenzini amanye amavinkili avulwa kuthi le mota ezithwala izihambi lazo bezisebenza njengenjayelo. Amabhanga evuliwe ekhafula imali kuma-ATM. Obese kuyinto ezilayo noma nje abanye bengayanga emsebenzini bese saba okweviki edlule. Abantu bebengabaningi kangako edolobheni njalo abathengisayo bebethengisa kungela kuxokozela. Amapholisa ezulazula idolobho lonke njengokhozi kodwa abantu bebengagqize qhaka labezihambela. Abaxoxisane le Studio 7 kobulawayo bathi ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire eHarare yikho okwethuse uZulu kodwa mhlazana ekhululwa uyaqala lapho achiyele khona ngoba uhulumende kasalaleli abantu. Ibhizimisi ibiqhubeka kuhle kobulawayo lapho inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ibike ukuba sebefike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo ombukiso wezokwemba walonyaka owe mine entra. Umqondisi weZITF unkosikazi Nomandlovu uthi bakhangelele ukwamukela ababukisayo abambalwa abeZimbabwe, iSouth Africa leChina.
Sesisiya emaphethelweni okulungiselela umbukiso wethu, umbukiso wezokwemba i-mine entry oqala kuviki ezayo kusukela ku-20 kusiya ku-22 kuNtulikazi. Ababukisayo sikhangelele ukuthi bazaqalisa ukudla ngolwesihlanu ukuthi balungise izitendi zabo. Okwamanje ababukisayo bayadlula ikhulu ikhulu njalo indawo esithethwe u-4 iyadlula izinkulungwane ezintathu.
Abemba amatshe aligugu bezimele labo lonyaka bakhangelele ukutholiswa ithuba lokuba bangasebenza kanjani ukuze bazithuthukise. Uchalimani weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Bekithemba Nkomo yena uthi loba kulokutshengisela ezweni inkampani yakhe isicele abezomthetho ukuba babone ukuba mhla kuqala kuze kuyophela umbukiso lo akumelanga kube namuntu ongawuphambanisa ngokutshengisela.
Umbukiso wethu walo nyaka ukhanyeza qhubekela phambili loba kusenzakala lokho okungenzakala sesithethe amanyathela ukubana si sikhulume sibonisana amacebo lambi labalaba abaphethe eze security kanye lalaba abakumalunga akahulumende akhangela ngezomsebenzi ofana nalo.
Umsebenzi wezemigodi eZimbabwe yiwo oletha imali eningi ezweni njalo kulandela ukunyamalala kwamabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola i-15 billion eyaziswa ngumongameli uRobert Mugabe. UZulu uthi ufuna ukutshengisela mhla wombukiso ebuza ukuba imali yamadayimana yaya kuphi ngoba uhulumende kunguye obebona ngokusebenza kwamankampani emba idayimana. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, yena osanda kukhululwa obeseteswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende we-ZANU-PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Endabeni ezivela kwamanyamazwe ngamafithane, umuntu wazaqala ukumthinta ngocingo lapho engena ehofisini yokuba inhloko kahulumende entsha yeleBhilithane, unkosikazi Theresa May ngumongameli Barack Obama weMelika. Ekuqaliseni kwayona le iviki, isikhulumeli sesigodlo sikamongameli Obama ese-White House sithe unkosikazi May ngokubekwa ukuba inhloko kahulumende leBhilithane entsha elemelika lilethemba lokuthi ubudlelwano bamazwe omabili buzakhula. Kulokhu kungahlaliseki emoyeni phakathi kwabaya emhlanganweni omkhulu webandla lama-Republicans khonapha eMelika. Lokhu kubangelwa ngabakhangelelwe ukumkhetha ukumela lelo bandla kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngoba bengavumelanile minye imbono yakhe. Ke ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mfundisi uSeni Sibanda. Okwakuqala siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Gande.
Yes, sizwa kuthiwa liyethule umbiko lamhlanje kulandela ukwenzakalayo elizweni lapho. Ngasitshela ukuthi litheni le?
Yeah, amabandla aweZimbabwe egoqela amabandla iEFZ, Zimbabwe Council of Churches or Catholic Bishops Conference, le-UDASISA emele ama-apostolic lama-Zionist churches. But kodwa njalo kugoqela lamabandla asebenza ngaphansi kwamabandla njengabo Christian Alliance or Habakkuk Trust. Okokuqala besikhuluma ngokuthi ezomnotho kulabantu abaningi abangasebenziyo eZimbabwe, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Okwesibili njalo sakhuluma ngokuthi uhulumeni uletha imithetho eziswa ubuhlungu ebantwini abavele behawula. Kula bantu laba esikwazi ukuthi baphila ngokuyathenga izinto ngale eMzansi Afrika. Njalo sinanzelela ukuthi uhulumende ubophe umfundisi uMawarile labane njalo abafundisi abakhulumayo. Njalo kungani kuba le zinto eziningi ezenza ukuthi behlule ukukhulumela abantu abahawulayo. Njalo sikhulume kakhulu sisithi indlela amapolisa aphatha ngayo abantu ayilunganga. Ukutshaya kwabantu nxa abantu bephuma phandle bejengisela ukuthi kulezinto abangazithandiyo. Njalo lento yokuthi amapholisa ayafaka imigoqo ama-roadblocks amaningi ethatha izimali ebantwini. Okokugcina kodwa lakho kuqakathekileyo, labo abasebenzela uhulumende ma-civil servants, uhulumende kababhadale imali yabo yonke ngesikhathi esifaneleyo.
Njengoba selikhulumile, kuyini osekuzakwenziwa manje?
Okuqa okuqakathekile ukuthi abadala bebandla ama-bishops abangaphansi kwe-heads of Christian denominations basalungisa njalo bacabanga ukuthi bekwanisa ukukhuluma lohulumende bekhulumisana mende bemtshengisa ukuthi izinto zonke lezi ezikhulunywa ngabantu abantu abaphonga ukukhuluma nje bakhuluma ngoba sebedubekile so thina besicela ikakhulu kulolu gwalo esilukhiphileyo ukuthi uhulumende alalele ukukhala kwabantu asebedubekile.
Nxa lisithi lina lifuna ukukhuluma lohulumende, nguye yini umongameli Mgabe elifuna ukuthi azwe yini izikhalazo lezi, kumbe zikhona iziphatha amandla zikahulumende?
Mbona ngani lapha ugoqela uhulumende wonke, kodwa into eqakathekile ukuthi abantu bebona inhloko kahulumende. Kodwa konke lokhu-ke angisho kusalungiswa, abadala bebandla ama-bishops yibo-ke asebezabo ukuthi indlela yabo bazayicanda njani kumbe kuzalungiswa njani.
Sikhuluma nje umumo unjani elizweni lapha, siyazi ukuthi like labhodabhoda likhangela ukuthi kwini okwenzakala.
Siyabona ukuthi amapholisa agcwele emgwaqweni, njalo siyakwazi ukuthi namhlanje loba bekubizwe ukuthi abantu bahlale ngekhaya akuzange kube njengeviki le edlulileyo, abasesaba ukuhlala ngekhaya ngenxa yokuthi batshele ukuthi bazaxotshwa. Njalo siyakhumbula ukuthi lapha emakhokhoba laseburombo flats lasemzilikazi kulabantu abalimala abathayayo ngamapholisa. Abantu labana lokhu bebuhlungu, njalo thina lokhu siqhubekela phambili sibancedisa, abanye sibahambise ezibhedlela. Konke lokhuyana kuyizinto ezilokhu zikhona kusukela iviki le edlulile.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, qhubekelani phambili lithandazele ilizwe lezimanga.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke bekungumfundisi uSeni Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Zemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Iqembu le-Cape United ilese lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye ngemva kokunqoba eletsholotsho ngethukanya emdlalweni obusenkundleni ye-National Sports Stadium namhla emini. Iqembu ebelihlezi phezulu kwengalane phambilini kwamidlalo yanamuhla ele-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngelewange emdlalweni obusenkundleni ye-Colliery edolobheni lakobulawayo. Bekule midlalo emibili enkundleni e-Barber Fields. Njalo emdlalweni wokuqala iqembu lebulawayo City linqobe le-Border Strikers nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu lebulawayo City nguHumphrey Mchichwa Ncube, yena olitshayela emambuleni ngehlandla lesibili yelo mdlalo. Limpumela ichiye iqembu lebulawayo City lile miklomelo ngamashumi amabili. Abafana bebulawayo City kabadlalanga ngendlela abajwayele ukudlala ngayo, kodwa ukapteni waleli qembu uXolisani Ncube utshele intatheli izindaba yokupheleni komdlalo ukuba okuqakathekileyo kibo yokuthola imiklomelo emithathu.
Namhla besifuniwini ukuthi ibingayibi indlela besikwazi vele igame enamhla mpela izaba nzimudle noma game onke, but namanje iluze mbidrow ibingayenziki ithi nokuthi asidrowile bekungenye bekuyilahla. So vele nabedlala ipabli uthi uzawunquza bona uqele ukuthi ibhora bekungena sigedisenisa bura besifuni isiqhaya sithole igugu.
Umdlalo wesibili odlalwe enkundleni e-Barber Fields uphelezi ngutshikilo bhanqa kungela qembu eleni elisekulitshayela emambuleni phakathi kwe-Chicken Inn leNkezi Platinum. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje iqembu le-Triangle linqobe le-Chapungu nge-1 kanya, ukuthi ele-Harare City linqobe le-ZPC Kariba nge-1 kanya. Kusasa ngolwesine iqembu le-Homeland lizemukela ele-Dynamo senkundleni e-Barber Fields, ukuthi iqembu le-Mutare City Rovers lizadibana lele-Highlanders enkundleni yeSakuva. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kunjalo nje iqembu lakweleBotswana ele-Orapa United elikhokhelwa ngowayedlalela iqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu selimise uhambo lwalo lokuya eZimbabwe ukuyadlala la maqembu akobulawayo ngenxa yokungahlaliseki okukhona kwezombusazwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Tebatso Hule isikhulumi seqembu le-Orapa United edlala ezingeni laphezulu eBotswana uthi abasenelisi ukuqhubeka ngohambo labo lokuyadlala koBulawayo kulandela ukuqhamuka kokutshengisela evikini esanda kwedlula. Uhule uthi bekumele befike koBulawayo ngensonto ukuyangqilana le-Highlanders, Hawuma Intsholotsho kanye neBulawayo City ngeviki abakade bezabe beseZimbabwe. Umqeqetshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi kulandela imibiko yokutshengisela kulandelayo bakubone kungcono ukuthi bamise uhambo labo lweZimbabwe.
Yabo umunqo right ihamba, but njengoba
kuyakho kwestrike wakuthi mhlaka 13 and 14, so angiboni ukuthi ungaba isituation sisebenzela thina phela sisebenzela lokuze sisebenzela iklabhu ekhampani nje the company puts safety first.
Iqembu le-Orapa United lithi umumo ungakuquka balakho ukuqhubekela phambili ngalolu hambo bayeZimbabwe ngesikhathi belolongela ihlandla elizayo lesizini ka-2016-2017. Ngumartin Gwenya wendaba ze-Studio 7, ngisabulungula Botswana.
Welcome to Zimbabwe. Colonized by the British in 1890 and uncolonized in 1980. This is the land of contradictions, my friends, where you will meet the laughing hyenas and the crawling children, the chattering monkeys and the roaring lions, where you will meet the doubting eagles in the sky and the hissing snakes in the grass. Visitor, welcome to Zimbabwe. This is where you will meet the bleating sheep and the hooting owls, the croaking frogs and the barking, yelling, yelping, shouting baboons. Visitor, welcome to Zimbabwe, the land of contradictions. Victoria Falls, Mosikoya Dunya, the smoke that thunders.
Welcome to Zimbabwe, the land of contradiction. Imbongi nguAlbert Nyathi ehlabela kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Mtwakazi omuhle lingayikatshanalo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona udaba lokubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire lokuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana ngamapholisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo lila.